Mangwanani akanaka vatereri tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wechina 2 Mbudzi 2023. Makaterera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 tiri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndine Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti ezvino izvi muchirongwa chanhasi. Mukoma wavatakudzwa angadziore vanoti munin'ina wavo haasi kunzwa zvakanaka kunyange hazvo vana chiremba vari kushanda nesimba. Mutungamiri weZimbabwe Miners Federation Muzvare Henrietta Rushwaya nezuro vakawanikwa vaine mhosva yekuedza kubudisa zvisiri pamutemo goridhe rinokosha zviuru mazana matatu nemakumi matatu nematatu emadhora ekuamerica kana kuti US 333,000. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Mukoma wenhengo yeboka revechidiki mubato rinopikisa reCitizens Coalition for Change vari nhengo yeparamende vatakudzwa ngadziore vanoti munin'ina wavo vaDanford ngadziore vanoti munin'ina wavo haasi kunzwa zvakanaka kunyange hazvo vana chiremba vari kuita basa nemazvo. VaDanford ngadziore vakaudza Studio 7 manheru kuti vana chiremba vari kutarisa zvakawanda kusanganisa kuongorora ropa rake nekuritumira kuSouth Africa nezvimwe. Takudzwa ngadziore akapambwa usiku pamba pake muHarare akarohwa nokutochwa zvakaipisisa ndokusiya akandwa musango kuCriston Bank pamuganhu weHarare neMazowe. Takabata vaDanford ngadziore nezuro manheru kuti tunze mamiriro akaita zvunhu.
Ari kurwadziwa, akakuvara zvakaipisisa, akanyanya kukuvara mumakumbo ake, akakuvara mumaoko, kumusana nemuviri wose. So ari kuchema nemainternal injuries. So tiri kutarisira kuti mangwana makuseni madhokota vachatipa feedback kuti what is the position, zvakamira sei.
Pari zvino hapana chavati vakuzivisai pamusoro pemamiriro akaita muviri wake?
Havasati, because vaita vatora blood vanganyanyaro kumalab kundotesta kuone kuti zvavakamuinject zvinhuka zvakamira zvakadii. But zvakare vari kutora futi rimwe blood futi obva vari kutumira kuSouth Africa so that paite machecks maviri muno muZimbabwe nekuSouth Africa. Then X-ray ichabuda kuti mangwana kubudisa kuti izvo zvakamira sei.
Pane vakambotaura naye kana kuti akambomufonera vachimuyambira?
Vakaenda kumba kwake vakasvika vakawana munhu anogara naye vakati izvo tiri kutsvaga kutakudzwa ngadzore ane chikwereti kubank. So iye paakasvikawo achibvunza achiudzwa nyaya iyoyo akabva angofungira kuti ndofunga estate because munhu asina chikwereti kubank haana kubva aita chikwereti even kana kupera chikwereti bhengi yatingi rinofora kuti bhengi ribve rauya kumba kumaafter hours akabva angofunge kuti haatingi ichi vanhu vengavhairi zvimwe vadini vauya. So akabva atoaleta honorable mamombe vakamamombe vakatoti kwavadii kubva pamba but nenyaya yekuti iye angatori mumba aredi and angasiri shuwa manje kuti paapinda hapana amuona here. So akabva audza kandingorara. So makuseni ndo paabuda achikabuda gate ndopaona vanhu vaya vakadini vakakomba the whole yard vaine mota 6.
Mapurisa akambuziviswa here vari munyaya iyi here mapurisa?
Handisani ndaziya haitine zvangu samukoma wacho ndanga ndisiri ndisinei nechokuita remapurisa. Reason being ndinoziya nhoroondo nehistory yemapurisa. Zvinhu zvakadai havatosungi munhu adii munhu aabudhata vanongotosunga victim yacho ndaidekusunga vaabudhat. So effort yangu neeffort yavanhu vese yange iri yekuti munhu arapwe apore aone kuti haana kukuvara zvakaipisa here. Zvemapurisa tingazongoitawo zvedu but mane rangu yokuza nguwa wanoziwa na waniwa kukosa pana history ya kamoziwa wano kaputakwa waka sungwa wano washi nekaitu mbona ipapa mbeza mapicha kutenda mjo zidifiti kwese kwese ya wano wa responsible ndi wano zikanwa so tuleta nisho ipapa mpulisa watadini wacha ongora wa sunga asi ipapa mpulisa wa sunge afano kumirira kuti isisu chende kumapulisa kundo manga jirutu wa zikanwa muna haputakwa akuwa azwa ainje kituwa so wafano ngo sunga besingine information ya wainaya
mapato eze matonge renyika pane wakambo taurane mivo yere pa msoro penya ya hii
pana tangona wa elite linda masarira uwe anotunga mira pati elite ashtungo umana nisende kublema regime aute blema muna haupdaktu so unono ute apana mapato laka fanana Zimbabwe ene ingu ne bato wadhi tipo si kumesh dozo wanu kumekoza zo wanu andiraka na mbuna hivyo ni pati imezwa ya release a statement condemning writing including hiyo sanu pipa chosha
avo wange wari wa Danford Ngadziwore wachitaura ne Studio 7 pamsoro pemu ningina wavo tafadzo wa Ngadziwore ari muchipatara. Studio 7 yakaudzwa nezuro kuti vapurisa vakange vasati vapirwa nyaya iyi. Mutungamiri weZimbabwe Miners Federation Muzare Henrietta Rushwaya nezuro vakawanika vaine mhosva yekuedza kubudisa zvisiri pamutemo goridhe rinokosha zviuru mazana matatu ane makumi matatu nematatu yamadhora ekuAmerica kana kuti US $333,000 goridhe iri rakanga richienda kuDubai. Vachuchusi veNational Prosecuting Authority vanoti Muzare Rushwaya vachagara mujeri kusvika musi wa 10 mbudzi apo vachazopiwa mutongo wemhosva yavakapara. Mukuru weCenter for Natural Resource Governance Vafarai Maguhu vanoti matare anofanirwa kushandisa Muzare Rushwaya sechiratidzo chekuti kuba upfumi hwenyika hakubvumidzwi.
Hapana anganyatso kuziva kuti zvichafamba sei nekuti kubva musi waabatwa aine gold paairport nyaya yacho hainyatsi kunzwisisika kuti iri kubva kupi ichienda kupi. Dai anga ari mumwe munhu akabatwa negold iroro asina vaakazendamirana naye angadai akaitwa kanyama kanyama. Asi Henrietta akatombobva apiwa bail ipapo ipapo vanhu vakazochema chema akambodzorerwa akazobuditswa abva hanzi futi zvekare adzoka kuita president weZimbabwe Miners Federation akazobuda futi magold mafia. Saka hardcore criminal yekuti anofanira kupiwa mutongo wakaomarara chaizvo kuti vangade kuzopara mhosva yakadaro vatye kuti andidi kuzoitwa zvakaitwa sa Henrietta Rushwaya. Asi tiri muZimbabwe mekuti dzimwe nguva mitongo inobuda kumatare edu unokatya mara kuti zviri kumborevei.
Dambudziko rezvicherwa ratiri kuramba tichiona iri ringapedzwa kana kumiswa sei vamaguhu?
Tichitarisa kuti chii chinofanira kuitwa kupedza dambudziko remaleakages emaminerals, chekutanga hurumende yacho inofanira kuva necapacity yekutenga maminerals kana kuti vanofanira kuvhurira private sector kuti itenge maminerals, but vachitenga nemari yepamusoro, mari yakafanana nemari inonotengwa nevanhu vari kunzvimbo dzakaita sana Dubai, vari kunana Cape Town, vari kunana Joburg. Izvozvo zvinoreducea risk yekuti munhu achiti nditakure gold kupinda naro mundege kuenda naro kuDubai iye achiziva kuti akaritengesa kuFidelity muno muZimbabwe anongowana mari yakadaro minus macost endege, air accommodation, risk yekuti unogona kutorerwa goridhe iroro, all those things. Saka hurumende inofanira kuti itenge maminerals kana kuti inofanira kutendera private sector kuti itenge. Zvakafanana nenyaya dzelithium, kune vanhu vari kukwanisa kuchera lithium kunana Mberengwa, kunana Bikita, kunana Mutoko. Vanhu ivavo havafaniri kunzi macriminals, vosungwa, votumirwa mapurisa nepfuti kuti siye zvamuri kuita. Mukana wekuti maZimbabweans vabhenefite kubva kumaminerals avo, mukana werural development nekuderedza urombo munyika. Saka hurumende inofanira kugadzira maframework ekuti vanhu vanokwanisa kuti vaite vachere zvicherwa izvozvo vozvitengesa zviri pamutemo. Maprize acho asave maprize eudzvanyiriri, asi ave maprize ekuti vanhu vanoenda vega nechido chavo kunotengesa kunana MMCZ nemamwe mapazi akadaro.
Asika vamagou, tinoona kuti pose pane zvirongwa zvinobetsera vazhinji, hapashaikwi vanovhura nzira dzavovo dzekuzvibetsera voga neparutivi. Vangaitwa sei vanhu vakadai?
Kana pachiitawo nhunzva tunzva dzinoda kuramba dzichitora maminerals emunyika dzichibuditsa kune dzimwe nyika, vanhu ivavo vanofanira kuitwa muenzaniso wekuti havazombofi vakazviita futi. Izvi ndo zvinoita kuti hurumende iwane mari, kuti hurumende ifunctione, kuti tive nemahospital akanaka kunana zvishava nemutoko hwange bhinga. Hurumende inofanira kunge ine mari. Mari iyo inobva kupi? Inobva kuzviwanikwa zvenyika izvozvo nemamwe maservices anenge achiwanikwa munyika. Saka tinofanira kuti mineral chive chiyerwa chekuti achingobudi munyika zvisiri pamutemo. Saka hurumende chekutanga ngaigadzire maframework ekuti vanhu vanogona kutengesa zvinhu izvozvo kuhurumende kana kuprivate sector zviri pamutemo. Uyewo mutemo unofanira kugadziriswa kuti vanenge vazodarika mwero wekuti vakuda kunobuditsa kunze vanofanira kurangwa zvakaomarara.
Avo vange vari mukuru weCenter for Natural Resource Governance vaFarai Maguhu vari parunhare neStudio 7. Musangano mukuru weSADC uchaitwa muAngola nemusi wemugovera kukurukura pamusoro peZimbabwe. Vakuru veSADC vakatadza kuita hurukuro idzi nemusi wechipiri sekuronga kwavakange vaita, izvo zvakagumbura vanhu vazhinji sezvo paive netarisiro yekuti pane chichataurwa pamusoro peZimbabwe. Vanoongorora zvematongero enyika vari Joyce Ngwenya vanoti zvakaitika kare zvinofanira kutiratidza kuti SADC haina zvaichaita kunze kwekuedza kuchengetedza usawira hwenyika dzemuSADC.
Ini maonero angu, pane mhando mbiri dzepfungwa maererana nenyaya yeSADC iyi. Chekutanga ndechekuti gwaro rakanyorwa navanebhas mumba sarudzo richangopera rinotsinidzira nekuratidza nekudzamisa pfungwa yekuti sarudzo yeZimbabwe haina kufamba zvakanaka. Gwaro rakanyorwa masangano akati kuti akabvumirana navo ndokubva raenda kuSADC Troika. Handifungi kuti zvingaitika kuti gwaro iri ringotogwa, rongorashiwa, nekuti zvinenge zvicharatidza kuti basa rinoitwa neSADC rokutumidzira vanomiririra SADC kunoongorora sarudzo vanenge vasina maturo. Saka ndoona kuti pane vatungamiri vakawanda vari muSADC vangatsigira pfungwa yekuti aiwa gwaro iri ngaritarisiswe riongororwe namarecommendations acho akataugwa ateedzegwe agadzikwe. Iyi ndo mhando yokutanga. Mhango yembiri ndeyekuti hunde muSADC mungange mune vatungamiri vakati wandeiwo vanoitawo tongi husina jekerere, vane ushamwari neusawira nevanotonga matongero akaitasana Emmerson Mnangagwa. Saka vatungamiri vakadaro hazvingaite kuti vange vachitsigira gwaro rava Nevasi Mumba pachena. Nyangwe vakange kunun'unawo havo vari kuseri kwemagoni zvinogona kuitika, asi kuti varitsigire pachena zvinoti netsei, nekuti kana sarudzo yakanangana navo munyika dzavo havangadi kuti gwaro rakadaro neuongorori hwakadaro hwoburitse pachena utsotsi hwavanenge vachiita musarudzo kana biridziro yavo. Asika kana takatarisa isu vagari vomuZimbabwe vanotsigira hurumende yeZANU-PF kuda nevanoipikisa, zvava kuda kuti paite vanhu vane hana dzakatsiga. Tiri kuona pane zviri kubuda zvakawanda wanda, dzimwe tsamba dzinonzi dzakanyorwa neSADC, vamwewo vachitaura zvakasiyana siyanawo. Asi zvakangonaka kuti torangarira kuti makore aya akanetsana ZANU-PF neMTC 2008 deno zvekutoti deno Tabombeki asina kuita usawira hwake semaonero akanga akaitai zvinzvade zvakafamba nepamwe. Saka ini ndofunga sokuona kwangu ndakatarisa mberi, pane ingaitwa inganziyo compromise zvamutongi gava zviya zvokuti handidi kuti ndigumburane nauyu, ndigumburane nanhengi, ndigumburane nanhengi. Asi compromise yacho handifungi kuti ingafadza ZANU-PF navamunangagwa. Compromise yacho nemaonero angu handifunge zvekare kuti inganzizvo kwakuitwa sarudzo idzva.
Vanoongorora zvematongero enyika vari Joyce Ngwenya vari parunhare neStudio 7. Sangano rinoona nezveutano pasi pose reWorld Health Organization rinoti dambudziko rekushungurudzika pfungwa pamwe nekuzviuraya kwevanhu vakuru kuri kukwira muZimbabwe kana ichienzaniswa nedzimwe nyika. Ongororo yakaitwa inoratidza kuti zvinonyanya kukonzera matambudziko awa mumamiriro ezveupfumi pamwe nekunetsana muZimbabwe vakawanana. Nyanzvi munyaya dzezveutano hwepfungwa muzvinafundo Gadziro Kwekwerere vanoti zviri kutaurwa neWorld Health Organization hazvishamisi sezvo Zimbabwe ichitadza kugadzirisa nyaya dzezvemabasa, ukuwo kugurwa kwemichato kuchikwira gore negore, izvo zvinoratidza kuti zvinhu hazvina kumira zvakanaka.
Navo ndiri kutaurwa neveWorld Health Organization yokuti zvirwere zvepfungwa nokuzvisungirira nokuzviuraya kwevanhu muZimbabwe vechikuru kwati wandei haingavi inonyanya kushamisa. Takatarisa matambudziko anosangana nevanhu mukurarama, kushayiwa chaiko nhamo yatinoti poverty inokonzera kuti munhu adzungaire munhu mukuru achishaya kuti mhuri oipachiche kudya kana chokufuga kana chokuti irarame nacho. Saka vanhu vanofila hopeless, vongozopedzisira dzimwe nguva vazvisungirira. Kare kwaiva nevaya vaibatsira vanotambura vaiitwa vesocial welfare vaya, yaiva bato raibatsira zvikuru, but iko zvino nokushaya kwenyika yose tinoona kuti department racho raakukurirwawo harigoni kuti ribatsire vese.
Dr. Kwekwerere, kurwara nepfungwa kunotorwa sei muZimbabwe?
Vanhu vanotoda kumirira kusvika munhu otomhanya chaiko nemurod kutaridza kuti hatichapanani moto, nokuti vangojaira kushinga. Kungonzi shinga ndozvinoita imba, shinga ndozvinoita upenyu, asi zvisirizvo zvinhu zvine utano. Kushungurudzika kwepfungwa chinhu chiri kuwanikwa navanhu zvichikonzerwa nokusagadzikana kweupfumi, zvichikonzerwa zvakare nokugara mhuri dzakataramuka. Idzo nyaya dzokurambana dzataurwa neWorld Health Organization. Umwe unoti aenda kunoshavashava kunyika iri kure otowana mudzimai kana murume atotorwa. Apa munhu anga achitumira mari yose yaanga achishandira, zvinogona kupa vamwe shungu dzokuti unotadza kuzozvibata kana azoona kuti umwe wake wanga asina kuvimbika, munhu odini ozvikuvadza. Nyaya zvekare yezvirwere zvinowanda, nokuti munhu anokwanisa kunge aine chirwere chaparadza muviri secheHIV AIDS, osanganazve nechirwere cherurindi chatinoti TB pachirungu, zvosanganazve nezvimwe zvirwere. Zvinoone mhaka yekuti bato reutano muZimbabwe harina zvikwanisiro, vanhu vanozoshaya zvetariro vopedzisira vazviuraya, nokuti zvipatara zvedu hazvina mishonga. Ukaendako unotonzienda unotenga mapiritsi, iwe mari yacho hauna, kana kwekuiwana kwacho kana vanoshanda vacho hakuna. Kana ivo vane atinoti mamedical aid aya anongova ezita mazhinji anenge asingakwanisiri kuti abhadhare kurapwa kwemunhu.
Iyo nyaya yekurwara nepfungwa inofanirwa kubatwa sei, Dr. Kwekwerere?
Nyaya yezvekushungurudzika kwemupfungwa inyaya yatinofanira kuti itarisiswe nezvayo muZimbabwe. Kuwanikwe vanobatsira tinoti masupport systems kune vanhu vamanikidzika neupenyu vawanikwe kunopoterawo, kungavo kumakereke, kungavo kuvanhu vakazvidzidzira kuendera kuchikoro izvozvo zvokuti vabatsire vanhu vanotambudzika mupfungwa vari kushushikana mupfungwa kuti vavabetsere kuti vadzikamise pfungwa. Vanhu ivavo vari kuita vashoma muZimbabwe uye vamwe kutoshaya ruzivo rwokuti kana ndamanikidzika ndonangepiwo. Saka tinongoti nokuenda kwamazuva kuda vezveutano muZimbabwe nezvekurarama kwevanhu veWolfe vakabatirana pamwe vangabatsira vanhu vanhu vakaregera kuzviuraya.
Avo vange vari nyanzvi munyaya dzezveutano hwepfungwa muzvinafundo Gadziro Kwekwerere vari parunhare kuFlorida muno muAmerica neStudio 7. Tombotarisa zviri mumapepa nhau anhasi. Newsday rinoti mumwe mukuru wemauto eBelarus, General Viktor Sheyman, vari kushanya muZimbabwe izvo zviri kukashamadza vanhu vazhinji. General Sheyman vakatemerwa zvirango neEuropean Union pamwe neAmerica pamusoro pekutyora kodzero dzevanhu. MuNewsday makare, ongororo yakaitwa neAmerica inoratidza kuti Zimbabwe iri kutadza kumisa kutengeswa kwevanhu izvo zvakaipinza muchikwata chenyika dziri kutadza kurwisana nedambudziko iri. Gore negore, America inoita ongororo pamusoro pekutengeswa kwevanhu kana kuti human trafficking. Vanorwira kodzero dzevanhu muzvare Justina Mukoko vanoti mutevedzeri wemutungamiri wenyika vaCambo Mohadi vaiziva kwavakange vakachengetwa nevakavapamba panguva yose yavakanga vakapambwa muna 2008. Yave nguva yenyu vateereri yokuzvitaurira mega zvamunofunga.
Akadini paStudio 7 apo tinoborosa nyaya irushungurudza ndiyo iyo yekupambwa nekutoshwa kwevanhu vanopoza bato rinotonga iro reZanu-PF rakazvigadzira chisimba. Meseji yangu kuti gaisvike kuna vamunangagwa, kuti vamunangagwa dai ari mwana wenyu anoapondwa zvakapondirwa kaitwa seawa, maimbofila sei? Dai ari mwana wenyu wapondwa amunangagwa, maimbofila sei? Vamunangagwa taiwo semunhu akaberekwa anofema okusijeri kumwana wangwana. Izvo muri kuita zvinoratidza kuti mune kausatanezi mukati, mura kupedza vanhu vese. Manje mukapedza kuura vanhu vese munoda kuzombotongani, mupedzisira makuzosira makutouraya nevana vechimaiga masara akabhuza vanhu vese vakashata pamuri. Vamunangagwa, please itaiwo zvino muchishandisa njere muchifunga kuti dai ari mwana wangu wapondwa maponderwo aya pasina chaatadza nekuti ari kupikisa mafungiro enyu imomo munhu watoshata. Hamunangagwa, handizvezvi. Hamunangagwa, handizvo, please itaiwo semunhu mukuru. Mufungewo, ndoda kufungirwa.
Mamuka sei vatanonoka wande vajonga nekuru yose Studio 7 kumbira kutaura pana vavo vanoi vafara emarapira veZanu-PF. Ndokumbira kuti kana vasina zvokutaura vangoti handina zvokutaura, vanokuti vati vanhu vari kuita mafake videos tozovaona vakamira pamachicken in vasati tasotanotaura nevanhu vasina njere. Nohovaudza mamwe mashoko asingaiti asi asingatendegwa kuti timataura. Ndinotenda hangu nokuti bhati hai wandigwadza murume uyu. Voda kupinda futi zviya zvokuti vana Johana Mamombe vakaita mafake abduction vakupama futi. Ndinoona kuti nyika yose haivoni, ivo ndo vanoona manje veZanu kupera.
Makadiana mukoma wanduku kuri sei sei. Taurewo mana kana mukona zvenhingi izvo vachiitawo veZanu-PF vachitaura zvavanoda kudai, so vabvunzisiseiwo pane zvavanoda kuchitaura. Vakwesenei, vakwesenei vanhu veZanu-PF vozi munongwarika vachitaura zvavanoda musingo vakwesenei, vakwesenei, vakwesenei. Semakonesera amunoitawo vamwe, amunokwesena munoita vamwe, mukwesena munhu wese. veZanu-PF vanyaya kujaira kutaura chete otobva siyana zvasingakweseni vachitikuvadza kudai.
Tinotaura naLiberty Nkomo. Ndinorwadzikana zvikuru nenhau yemukuru wemapurisa. Chese chaitwa chakaipa neZanu-PF vari kuti havasati vazviona, havasati vazvinzwa. ne uyu we ZANPF mutauro we ZANPF uyu ari kuti vezana vazviti iya vaitizwe zvokupamba vanhu vari kugadzira mavhidhiyo enhema vanhu veTRCC izvo zvichionekwa pachena vanhu vaivo vasori vacho vanozikamwa so chavari kuramba chii vanhu vezanu nai chii chavari kuramba izvi zvavapedyo kuti vana vezimbabwe tiite zvisina kunaka zvichazosorwa nezvimwe nyika ndatenda hangu
anonzi marepira uyu anonzi marepira uyu ngaite musha vamugaba vanga vari pamazuva apera vachitaurira nyaya yekuti kusvika madhonga apera nagrisi chatongosvika madhonga amera nyanga hawako izvo vari kopa marapira angaite musha ngaazive kuti haasi mwana wezimbabwe uyu mwana wezimbabwe wakawanda ngaareke kuzvitora semwana wezimbabwe iyi mwana wezimbabwe ariko asi ngoye wana wezimbabwe ishakwana ngavaite vamugaba vaiti hatibvi panyanga kusvika madhonga amera nyanga asi vakabva vanhu ava vasiye vanhu ndio vanhu vachatadza kunakirwa nezimbabwe zvanakirwa nezimbabwe tisu ivo vachazvidzinga vachamisa havadzingi munhu kana vakatonga but ivo vachazvidzinga vega nemaitiro avo nekuti macitizens achataura vachamisa zvekuita kuti vanhu avo hachedi kuvaona ngavagara variko asi vachamisa vadaro tichavaonesa asi haa vachatiza vega munyika
pastudio 7 muri seiko ini ndoitwa love more zvoreva izvo nekuti mukati menyika yezimbabwe mutemo hamuna because mukaona marowerwo ari kuitwa komana vaweTRCC marowerwo avari kuitwa vaweTRCC mamps macouncillors but vari kuvaro vacho havana kana kubatwa havabatwi zvoti vari kuti mutemo unorerekera divi 1 mutemo kuri munyika yezimbabwe hamuna mutemo hamuna zvachose utsvanyiriri ndo hurimu kutongwa nedemo chaiko
makadiko hama dzadiwa pastudio 7 zita hatindazotauri asi pfana pamasvingo ekubvapa tichika kugunununa paya pamuri kuti purezidendi mutungamiriri wenyika vamunangagwa aiwa ava asi mutungamiriri wenyika uye mutungamiriri wezanupf vanhu vanofanira kuzviziva mutungamiriri wenyika ndivachamisa nekuti vakabva kusarudzwa navanhu ava ava hatisi kuvaziva kuti ndevapi ava vanonzi vamunangarwa ava mundileadership wezanupf tofanirwa kuti muzvizive vanhu vepastudio 7 kuti haa motiodza mwoyo muchiti purezidendi wenyika vamunangagwa aiwa haa mukuru wezanupf
masorasei vanamukoma jonga nevamwe vose vateereri nevashamarari vestudio 7 zvino ndoda kuti munditsitsirewo zvemashoko awa kuna munangagwa dambudzo watambudza vanhu zvinoei kana akada kuuraya vanhu vose anoda kusara nani munyika havona kuti achembera akura hazvekuti akura achembera anoshandisa vanhu kuuraya vanhu paina muchikuvaka nyika hakuna kwazvoenda zvokuuraya vanhu hazvimbosi mudzikana ikonomi ngaarege zvoupenzi hwachembera
idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei nestudio 7 isu hatina kwatakarerekera tumirai mazwi enyu pawhatsapp number dzinoti +1 202 465 0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika sezvo nguva yedu yapera tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi mukoma wavatafadzwa ngadziore vanoti munin'ino wavo haasi kunzwa zvakanaka kunyange hazvo vana chiremba vari kushanda nesimba mutungamiri wezimbabwe miners federation muzvare henrietta rushwaya nezuro vakuwanikwa vaine mhosva kuedza kubudisa zvisiri pamutemo goridhe vachiendesa kudubai tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi ivai nezvo zvakare manheru anhasi apo tichikupai zvedzimwe nhau ndiri muwashington dc ndini tanonoka hwande ndichikusiyai muri mumaoko mamutungamiri ngomo nenhau dzesindebele.